cannot bow you down. Ino chaura kupuka ama. Kana pate chini mchabiwa mukereke ya Jesu Kristu zaka inyaya. Inyaya yokukua chama. Zikuru sei kupuka ama. Mafekero edu weza rarume kana kutumati mai aazi kumiri zoku pukama pale tunu tupikiki do not go to visa pakuda kwa mwari kana pale chini chakazara baibe kupapu na genesis kusika ulea chakazaru inyaya yokukotama, yokufuganika mwari. Iya ya kumakereka, pa mwari ya kanyani sa kukoshi. Unazia, mumba imwe ne imwe, mune mitemo yacho. Pana mzimba, mkuti, kana mwana, achikesi sa baba mauko, ano kufugama. Agoni, kuwa kesa isa akamira mukaika kuti iko sei muchidaro vana vanongozwa takaudzwa ndosa takanzitiki takava confused day. Na everyone day shikanzi day kana ndasvika pamuri kunotigara pasi kana uchitaura ne. Because, hey, I'll tell you in order me. So that you can have a call of Prince Edward. At the time, first, you don't see me that, and I should tell you. Because, there's a Muno, Mubamed, Father, she no more than someone. Those of an order, full stop. You see. Now, I'm the economist. Chapter 4, verse 9. Matthew 4, verse 9.
Matthew chapter 4, verse 9. Akati kwa wana, izi jose ni chakupa. Akati kwa hara, izi jose ni chakupa. Kana uka ura pasuka tinyamata.
Di satani, arikuta ura naishe jesu. Ana mtu ukanitamila, ukanifarila, ukanipasakati, ukanitiishe, ukaniti mambo, ukaniti ani. Zanzi na satani, mukanifuga mila. Mukandinama. Finish. Apana simwe zandota kumri. Jesu. Kumofukama. No kunamata. Wakafukama. Aikona wakamira. Jesu. Dino kupa. The devil. Satan. Ano ziba. Zinodiwa na mwana. Iye anaka kuzima zoita zake. Anatozima kuti munhu. Niteerei. Anozima kuti munhu. Akafuka ina mwari. Mwari vanomupa. Zake ukanifuka ina. Ino kukohuma kweze. Regreti kuzi. Tika kuka nila Jehova. Vano jipa. Huma. Zaka wanya. Zatisi ni kuwana. Atisi kujiwana. Nefa msoro. Pokuti. Atisi kuita. Zaka tawa na mwani. Pana na kawanya le. Bari paka kwenu pana. Unosiva kuti, pana mwumusi, wabai na kukua suwiti, na amai, doko otanga na kuombea, baka mnima kuketa, auna kuwa na kutu. apo tione kusika kuwa nzinzoma uri mnizana ndo saka ukaenda kuna Revelation chapter 4 Revelation chapter 5 ingo merengai chapter 4 verse 10 na chapter 5 verse 8 vatorere nekereke kana zvikuru sei vechidiki. Hapana anosvika pamberi pasovereign God akaisa maoko muhomwe mana kusafa ndezvekuti Mwari vakukufuratira bedzi. Hapana anosvika pamberi pamwari akapfeka nemamapfekero kusaparara Mwari vakukuino kuti dununi. Daniel chapter 4, verse 35.
Jehovah sovereign, Jacques Nebuchadnezzar, Anita, Jacques.
kumuntu ahaleleke zimuntu anokuona kungezala nebukadineza akafura zora akasika mbaku zikiswa kudalika mavese asi mukupemeko mukufura zora Thank you. kuti pamberi pamwari panoitwa sei ukaenda nenzira iyoyo mwari panoita sei Abraham akaona mwana Isaac Moses akaona mutemo ineko aiona izvozvo bedzi ndipo paya pakazoburuka Moses pagomo fesi ichibwinya vanhu vakazvivhara vakati Moses Moses aiwa aiwa uri kubwinya wai akanga abatwa nedenga asina kumira asiri kuimba asiri kujamba jamba akarara pasi zvinotaura kuti pride yangu kuzvikudza kwangu baba kwapera kwapera ukazvininipisa pamberi pajehovha jehovha vakatanga kuita basa pauri kubva musiwo from this time pamount sinai 3 months after vabuda muejipita do you know moses akatanga kudzokera pasi makore utano ukatanga kusimba munhu angava kufana kuchevera akatanga kuita munyuwani I will restore the days of your youth. It was after this. ndozikati hapana zvanesi kumwe kuduna ndosaka tekuita chizvire kunyange ndingafamba nepamupata womvuri worufu hapana chandinotya
I'm
a cat! zake zoka achitona nao zati izo na Jesu iwe Simeoni vakapinda pamafano mutemo wechijuda unoti panafana unopana mukomana kana kumidziwemba anenge ane jisi remvura ogezesa tsoka ogezesa tsoka nokuti tsoka dzavo vaifamba zvikuru dzainge dzakasviba zvechokwadi kwapasina kana chimwe chinhu zvaireva kuti tsoka dzakasviba ngazvigezese kati hakuna kundigezesa svina iri patsoka dzambiti pasaiwa hazvinimipisa kuidzigezesa asi uyu auya akamira mafuta akapfugama akawira pasi haikona izvozvo bedzi tsoka dzakasviba dzinonyadzisa akatanga kudzitsvoda bowing down at the footstool of Jesus. power of God came. Romans 8, 11. Mweya mwechete, akakuta Jesu, kukakuma kafa, achakuta mimi yenu. That was the highest form of worship. Jesu, wachili mnyama. When he went to the
Jesus.
Remind me, this is a short debate. Less than 3 minutes. Yeah.